Sangano iri rinoti ZEC inofanira kudoma nechimbi chimbi. Kambani chapiwa basa rekunyoresa vavhoti pachishandiswa BVR kuti itange basa sezvo sarudzo dza 2018 dzave pedyo. Vachitaura pamusoro peBVR pachirongwa cheQueenspeak muHarare, mukuru weZESNI amairinda ichipfunde vhabva vakati ZEC inofanirawo kujekesa mitemo yekuti chirongwa ichi chichashandiswa sei sezvo pasina ruzivo kumapato ezvematongerwo enyika pamwe neveruzhinji pamusoro pechirongwa ichi. Vationgorori yavakaita yemichina yeBVR yakaitwa nemakambani ari kuda kupiwa basa neZEC yakaratidza kuti michina iyi inononoka. Vakatiwo zvakakosha kuti ZEC ishandise vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro kuti vashandise vanhu vachange vachinyoresa vanhu kana kuti madata captures pachirongwa cheBVR sezvakaitwa kuKenya. Amai Chifunde Vhavha vanoti zviri pachena kuti urongwa hweBVR huri kufarirwa neveruzhinji uye huchapedza mamwe matambudziko ange achiwanikwa pagwaro revavhoti rekare.
Apa tiri kungotirayawo kugara nakaona zvevamwe voters ro ratati nawo sekuziva kwedu rari nedambudziko riri vanhu vakafa, kwanga kune dambudziko rokuti hatina kuriona rakashandiswa 2013. Saka apa kungoti tiboostewo confidence nokuincrisa interest yavanhu, ngatitangisei pata. Uyezve constitution yedu yakaprovida ZEC mandate yokuti vatangise kuregista vanhu inonzi polling station based voters ro. Saka ngatiendei tinovhota takawanda kuitira tipe chance to this opportunity. Kashoma kuti uchizvarwa wane opportunity yokunzi uya muzonyorosa kuvhota.
Mukuru weElections Resource Center vatawanda Chimini vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti chirongwa cheBVR chinenge chiri nani kudarika nzira dzaishandiswa kare.
Shure yedu ndezvekunde kuti zvichabudirira, nekuti Zimbabwe inoda gwaro rekuvhota rakachena rinoratidza vanhu chokwadi vane kodzero yekunge vachivhota.
ZEC yatove kumashure paurongwa hwayo hwekunyoresa vavhoti hwayakatura kuparamende. Paurongwa uhu ZEC yaifanira kunge yakatanga kunyoresa vavhoti muna Kubvumbi kusvika muna Mbudzi, asi kusvika nhasi haisati yatombodoma kana kambani yaichashanda nayo pabasa iri. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vaudza Studio 7 kuti zvese zviri kuitika izvi zvinofanira kusuwisa veruzhinji. Vati mutemo hauna kunyatsojeka uye pane mukana mukuru wekuti vanhu vanogona kunyoreswa pachishandiswa nzira dzakare.
Maonero andiri kuita ndekuti ukaverenga mutemo iwoyu wacho pachezvawo, maprovision arimo anotaridza iwo kuti hazvisi tichadzokera kuvoters roll ya 2013, nokuti haana kunyorwa rine pachirungu vanoti hazvisi clear, hazvisi kunyatsooneka kuti chavari kuda chacho ndechi. Saka ndizvinoreva kuti havana shuwa nezvavari kuita.
Vamagaisa vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haikwanisi kuzvimiririra uye inotoita zvinodiwa nehurumende. Amai Chifunde Vhavha vanoti zvakakosha kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chitange pachine nguva, nekuti hapana ruzivo pamusoro pechirongwa ichi.
Ruzivo racho haripo, sezvamakaona manewspaper papa neconfusion. Vamwe vatoti mameshini acho achafa musi wokuvhota, vamwe vachiti tetovhota nemameshini. Handizvo. Saka ruzivo urwu rwanga richida kuti rukurudzirwe kuti no, inongova biometrics voter registration kuregista votora mupikicha nemafingerprint, asi kuvhota tichangovhota sekuvhota kwataiita kudhara kuti rinenge rakaprintwa voters roll, asi kuti rinenge rakawedzerwa pikicha yako.
Vachimini vati sezvo BVR ichishandisa mitezo yemiviri yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, pane vanhu vari kuudzwa manyepo nekushishidzirwa uye izvi zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo.
Pane information yechokwadi iripo, kwozoita vamwewo vari kupropaganda nyaya dzenhema chaizvo. Saka because of kushandiswa kwemari munenge muchitaya mukana wekukaunta zvekutaurwa nevamwe vari kuda kuratidza kurasisa zvizhinji zvezimbabwe. Vari kunyeperwa vamwe kunzi nekuti takutora mifananidzo yenyu tichazoziva kuti mavhota papi, nekuti takutora mafingerprints enyu tichazoziva nekuti tichabata ballot paper tichaziva kuti mavhotera papi. Ndo dzimwe nyaya dzatiri kungonzwa kuti dziite.
Hatina kukwanisa kuzwa divi reZEC panyaya iyi, asi zvichitevera kuongororwa kwakaitwa michina yeBVR kubva kukambani yekuGerman neChina, veZEC vakatoendesa magwaro ekuti vanoda kushanda nekambani ipi kune veState Procurement Board, avo vanove vane mvumo yekutora danho rekupedzisera panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.